manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gumi guru 10, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tsangona manesi.
Manesi. Ndorwa madokta muskwawo.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshanyira zvipatara zveHarare neparenyatwa. Sangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association rinotiwo nhengo dzaro dzava kuomerwa zvekuti dzichatadza kuenda kubasa.
Mabasa atina wunyika iko zvina kusina asi takuchiita edu kuona kuti tinorarama sei.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Munangagwa vanosangana nemadzimai aimbove varwiri wehondo yerusununguko navana Chimbwido muguta reBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pakandiranwa makobvu nematete nhasi pakati pemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nemukuru weHarare Central Hospital mushure mekunge vachamisa nechikwata chavo vashanyira chipatara ichi vachida kuona kutambura kuri kuita varwere sezvo vana chiremba vave nenguva yakareba vasiri kuenda kumabasa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachamisa nechikwata chavo change chisanganisira dzimwe nhengo dzebato ravo dzemuHarare nevakuru vakuru vebato ravo vasvika paHarare Central Hospital panguva dzekushanyira varwere masikati vakatanga kuona varwere mumaward pamwe nekuvanamatira. Asi mushure menguva pfupi pfupi mukuru wechipatara ichi Dr. Tinashe Dobby vabva vauya muward yange ina vachamisa vachiti vachamisa nechikwata chavo vange vachifanira kutanga vatsvaga mvumo kuhofisi yavo. VaDobby vaedza kuburisa vachamisa muward nechisimba asi izvi zvarambwa nevanochengetedza vachamisa. Izvo zvazoita kuti vaDobby vapete muswe ndokurega vachamisa vachiendera mberi nekuona varwere mumaward akasiyana-siyana pachipatara ichi. Vachitaura nevatori venhau mushure mekushanyira Harare Central Hospital vachamisa vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka pachipatara uye zvinosuwisa kuti mumwe mipanda yechipatara ichi yakatovharwa sezvo vanhu vasauye kuchipatara ichi.
We've just started with this Harare Hospital. The situation is very dire, but we are going to be giving an assessment because we are yet to tour the other areas. As you can see, other wards have actually been literally closed down because of the dire situation, and people are not coming because they realize that they are not getting the relief and the medication and even the attention. So yes, we are still assessing, but it's not a good situation at all.
Mumwe murwere uyu asina kuda kudomwa nezita audza vachamisa kuti pave nenguva vasiri kuona vana chiremba uye vari kurapwa nevakoti chete.
Tsangona manesi
ndorwa madokta muskwawo.
Amai Nenzi Mukwasi ava nehama yavo iri kuchipatara cheHarare Central vaudza Studio 7 kuti vashamisika kuti vachamisa vange vave kuda kurambidzwa kushanyira varwere chinove chinhu chinoitwa nani nani zvake.
Handina kuona hangu paine chakaipa pane zvaitwa navachamisa kuti vanopinda zvavo vachishanyira varwere vaida kuongorora maitiro ari kuitwa muzvipatara. sezvo vana chiremba vari pamastrike. Nekuti nguva zhinji tinoona vanhu vachipinda nguva nenguva vachishanyira varwere vavo. Nyangwe vemachechi tongoona vachipinda vachinamatira varwere. Saka pachazonyatsochinja ndina kuchiona kuti chii.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vamasimba kuchera vati kunyange hazvo vachamisa vari mutungamiri webato guru rinopikisa munyika, vane kodzero yekushanyira zvipatara sezvinongoitwa nevamwe vagari vemunyika ino.
Izvinongoratidza kuti tichine amwe mainstitutions kana kuti vamwe vanhu vanoda kuti vaparadzanise vana veZimbabwe kubudikidza nekukonzera misindo isina kana nebasa rese, isina kana zvainoreva. CEO apa handioni kuti vane chavagona. Ndinofunga kuti vakanganisa zvikuru mumaitiro avaya.
Pavabva kuHarare Central vachamisa vazoshanyirawo chipatara cheparenyatwa uko vaona nekunamatira varwere pasina kuvhiringidzwa. Zvino hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende uku vana chiremba vese vari kuramwa mabasa vachiti mari dzavanotambira hadzichakwani kuti varambe vachienda kubasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Dare rileba kote ranzwa chikumbiro cheHealth Services Board chekuti dare ririmanikidze vana chiremba kuti vadzokere kubasa. Health Services Board inoti vana chiremba vanofanirwa kudzokera kubasa sezvakatarwa negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Asi vana chiremba vanoti havana mari yekuti vaende kubasa mazuva ose. Dare rileba kote iri rati richapa mutongo waro chero nguva. Mune imwewo nyaya, sangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association rinoti nekuda kwekuramba mitengo yezvinhu zvinodiwa zuva nezuva ichingokwira, nhengo dzaro dzasvikawo pachinhano chekuti hadzichakwanisi kuramba dzichienda kumabasa. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Nurses Association Vainoki Dongo vanoti vakatozivisa hurumende kuti vana mukoti vave kuremerwa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isu sana mukoti takagara tichitaura kuti vana mukoti vakuremerwa kuenda kumabasa. Tavane nguva yakati rebei tichitaurira hurumende, tichitaurirana kuti tavakuremerwa kuenda kumabasa. Izvi zvinobudikidza nekuti mukatarisa vana mukoti pari zvinezvi vari kuenda kumabasa mazuva matatu pasvondo. Endi izvozvo zvinoratidza zvega kuti vana mukoti vari kuremerwa kuenda kumabasa. Nenyaya yekukwira kwaita zvinhu zvetinotenga zvekushandisa, atingati mabasic commodities, zviri kubva zvaita kuti ana mukoti varemerwe kuenda kumabasa.
Matimi vana mukoti vari kutoenda kubasa mazuva matatu pasvondo, zviri kutambirwa sei nehurumende izvi?
Mazuva matatu pasvondo ari kuendiwa naana mukoti takatowirirana nehurumende. Saka hurumende iri kuzviziva. Mukatarisa mashandiro aana mukoti anobvumira zvezvakare kuti ana mukoti vadzikise mazuva avo ekuya kubasa. Mazuva adzika asi maawas avanoshanda awedzerwa. Saka hazvirevi kuti kuya kwavo katatu pasvondo zvinoreva kuti havachakazi maawazi avanotemerwa kunge vechikavha nehurumende. Chaitika ndechekuti pazuva pega pega, instead of kuti mukoti apedze basa rake na 4 PM, anokava kupedza na 7 PM. Ozorora mangwana acho ozodzokawo vechidaro vechichinjana, nekuti tinoita anozi mashift work.
Saka nekuomerwa kwamuri kutaura kuti vana mukoti vaomerwa, zvingatarisirwa here kuti pangaita kuti vakundikane kutenda kumabasa iwo mazuva matatu avanga vachienda?
Izvozvezvo zvinogona kuitika. Tiri kutokurudzira hurumende kuti hurumende onaiwo vana mukoti. Vana mukoti varamba vakajegera vachiuya kubasa vakaomerwa, endi zvikaramba zvakadai vana mukoti vanogona kuzosvika pachidanho chekuti vanokwanisa kuremerwa zvachose.
Vanga vari mutungamiri wesangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association Vainoki Dongo vari parunhare muHarare neStudio 7. Mamwe madzimai aive varwiri vehondo yerusununguko anotave kuomerwa neupenyu sezvo mari yemudyandigere yaari kupiwa isingachakwane kuti vava nezvinhu zvinodiwa mukurara mazuva nezuva. Tauraishava anotipa nyaya inotevera.
Izvo zvabuda pamusangano waitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika, amai Auxillia Mnangagwa, nhasi muBulawayo. Madzimai aya audza amai Mnangagwa kuti vanowana mazana maviri emadhora pamwedzi semudyandigere, vakati mari hapana zvaichakwana. Amai Elizabeth Swanda vati murume wavo akasungwa panguva yehondo asi akafa asina chaakawana, vakatiwo ivo pachavo vaive chimbwido asi pari zvino vanorarama upenyu hwehwaku mukwaku.
Totosangana nokuti vana kuchikoro, nokuti tirarame sei, marendi, marizemvura, kuti tizwane kupi, hakuna, totengisa matomato, mari yacho haisviki kwa ipapo. So at the end of the day, tovharirwa mvura, tisingazivi kuti mari yacho tichaitora kupi. Vana kuchikoro vagere havadzidzi, ndiwo maproblemu acho tinosangana nawo.
Amai Mnangagwa vabvuma kuti zvinhu pari zvino munyika zvakaoma, vakatiwo vanoziva kuti shirikadzi dzevarume vakarwa muhondo dzinosangana nematambudziko akawanda, kusanganisira kuti vanogona kutorerwa midziyo yavakasiyirwa zvichibva nekumatare edzimhosva. Asi amai Mnangagwa vapa kurudziro yekuti vanhukadzi vatsvage rubatsiro kumapazi ehurumende akaita seWomen's Affairs, uyewo vaite mabasa emaoko vari muzvikwata nezvikwata kuitira kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo.
Mabasa atina munyika iko zvino hakusisina, asi takuchiita edu yokuona kuti tinorarama sei. Sezvinonge zvakabatsirosa kuti mabasa mazhinji takuita mabasa atinotsvaka kuti chatingatibatsira pamukova, chatingabata nacho tiri magurupu kana chatingaita pakuwirirana kwedu, chii chingatibatsira.
Amai Mnangagwa vakurudzirawo vanhukadzi kuti vafarire kupinda muzvinzvimbo zveutungamiri muzvikamu zvakasiyana-siyana, kusanganisira mune zvematongerwo enyika. Vati madzimai havafanirwe kuodzwa mwoyo nezvimhingamupinyi zvavanosangana nazvo mukuedza kuita izvi, vachiti kuve nemadzimai akawanda muzvinzvimbo zveutungamiri kunobatsira kusimudzira nyika.
Nyaya dzezvematongerwo enyika, vanopinda mumabhodhi, vanopinda madzimai tiri mashoma. Ngatishimirirei tionekwe kuti tirimo. Tikaramba tichingochema kuti tiri kuvharirwa, hatavharidzwa nanini, taenda kuofiswa ningatidzora, tinongoramba tichingochema. Asi tiri kuti pachedu ngatimire tichemire kuti ewo tiri pano, izvo tinogona, izvo tinoita kuitira kuti tipinde mumapozishenzi iwayo kuti nyika ivienderere mberi.
Amai Mnangagwa vapa zvipo zvakasiyana-siyana zvinosanganisira michina yokusonesa, ivo vati ichapiwa kuzvikwata zvemadzimai kuburikidza nehofisi yegurukota redunhu reBulawayo. Muzvare Ambukai Mashamba vati vanoona chipo ichi chichigona kushandura upenyu hwemamwe madzimai.
Maproject avati vachatipa nemishini yavati vatipa iyoyo yacho, kana ikauya tikasona tichitengesa zvavataura, ndinotenda zvichatibetsera zvizhinji. Then ive Women's Affairs vacho tachikumbira kuti vave vachiuyawo kwatiri vachipinda muvanhu vasangoperera kumaofisi emutatandere. Tachikumbira futi veWomen's Bank vataurwavo vadzoke zvakare kwatiri isusu kumalocation vazotaura nesu vachitiudza kuti mari dzidzataurwa namai dzinowanikwa sei.
Amai Mnangagwa vatorawo mukana wekukurudzira vanhukadzi kuti vatsigire urongwa huchaitwa musi wa25 mwedzi uno hwekuratidzira senzira yekushora zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru pamwe nemamwe makambani ehurumende nenyika dzekumadokero. Vati zvirango izvi zviri kukanganisa magariro everuzhinji munyika. Asi vamwe varwiri vekodzero dzevanhu vanoti hazvizi zvirango zviri kuita kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo munyika, asi kutadza kutungamira kwebato reZANU-PF pamwe nehuori huri mumapazi ose ehurumende. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Tauraishava.
Kurudziro yakaitwa nemubatanidzwa wemakereke munyika weZimbabwe Heads of Christian Denominations yekuti nyika imbopedza makore manomwe isati yaita sarudzo ichigadzirisa zviri kunetsa yakonzera mutauro wakanyanya. Vamwe vanoti neropa rakaipa riri pakati peMDC neZANU-PF zviri kutaurwa nemachechi zvinobatsira, asi vamwewo ndo vanoti zviri kutaurwa nevemachechi ava hazvina nematuro ose, nekuti kana vematongerwo enyika vakapiwa makore zana hapana chinobuda. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kuita hurukuro nemamwe mapato madiki muchirongwa chePollard, veMDC vanoti hurukuro idzi ndedzemugotsi matsuro dzisina chadzinobura. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vamaxwell saungweme uye vaimbo vameya veguta reHarare vabernard manyenyeni. Totanga nekunzwa kubva kuna vamanyenyeni.
Chekutanga ndoti ngatigamuchirei chirongwa ichochi, tochiyananisa, tochiongorora kuti tichingafambiswe sei kuti itipe pundutso. Ino haisi nguva yekuramba kutambira mikana iyoyi mishoma yawanikwa.
Vasaungweme,
ndinoona sevanhu wezvemachechi I think vane kodzero yekutaura first semacitizens sezvizvarwa zvezimbabwe, asi ndinoona kuti pane zvimwe zvakawanda zvaanodai vati vataura pane kuti ngatimise maelections kwe-7 years. Ndashaya kuti izvozvo zvabva papi, zvanyuka nepapi, uye zvinozofamba sei. Ndinoona unga vaita imwe yatinoti religious overreach into clearly a secular no domain.
Vamanyenyeni, pindai tinzwe.
Ndiri kuti nyaya yeseven years iyo vaitora mubhaibheri. Tiri kuti ngatitambire ishoko iri, todi vandudza, tori twasanudza. Batirira pa-7 years. Kana zvikanzi zvinogadzirisika in 6 months, ndoo mashoko anofanira kudzoserwa kune vedzisvondo. Nyaya dzezvematongerwo enyika emapato mumakwikwi emaelections ndo dzimwe dzauraya nyika. Dai tamboti taita 10 years, ini ndaingoti ndizvowo 10 years, ndo shoko randakugana chimbotaura. Ndichimuto 10 years, dai tamboti anoda kuita MP ngaasumudze ruoko rwake, ndoda kuti MP ndakazvimirira, kwete kuti ndakatakurwa neMDC kana ndakatakurwa neZANU-PF kana ndakatakurwa nebato ripi. Timbosiyana nemapato, nekuti kumapato ndokwanetsa kuti maelections edu asabude zvakanaka.
Vasaungwe, madzi vematongerwo enyika ndovakanganisa.
Togona kuti ngatimbomisa zvemaelections 2 days kana 7 days kana zvinoenderana nezviri mubhaibheri semataurire amaita. Bari chandisina kunzwa muchinyatsotaura ndichitsinhira, uyezve machechi chandisina kunzwa vachitsinhira pamastatement avo ndeyekuti kana tamisa zvehurumende inoitwa nemaelections toisa chii? Havana kutaura kuti toda transitional authority yakamira sei, because kuti vemachechi vonamata vogara pasi, ndinovaremekedza, votaura such a big decision yekuti ngati suggestion yekuti ngatimbomisa hurumende yakaiswa nemaelections, musingazotauri kuti toisa chii, chavari kupropoza chii?
Magamuchiro andiri kuita nhaurwa yevedzisvondo ndeyekuti inzwise, ndochekutanga. Zvairi nzwise, tikaigamuchira tari kutambira mikana wekutaura zvinokwanisa kuitika nekugadzirisa pasingashandike zvisingaitike maererano nezvavatumidzira. Chandiri kuda kuita, chandiri kukumbira mhuri yeZimbabwe ndechekuti, inonzi pachirungu ya let's not throw away the baby with the bathwater, tinoukanda pasi. Parakaita constitution, tikaita coup, tikaita maelections. Zvese zvarakidza kuti constitution yacho haina kana basa. Mashandirwo ari kuitwa
nyikaakaparara.
Hatisi kutenderera, taakutambira zvimwe zvinyowani. Taakuti hongu tine constitution, hongu takaita maelections, asi nyika iri kungonyura. Kuzouya kwevemunewo
here muenzaniso kwazvakamboshanda zvamuri kutaura izvozvo, zvekuti munoita referenda, moita constitution, moita sarudzo under that constitution, poita hurumende, maelections odzaabiridzirwa, poita mukakatanwa. Zvino vemachechi vouya voti taakumbomisa hurumende yasarudzwa through maelections akauya through constitution yakavhoterwa nevanhu, taakumboisawo, taakudzosera futi kuvanhu kutoita sei, nyika yatongwa sei. Munewo kwazvakamboitwa here zvikashanda? Pamwe tingadzidza kubva iko.
Mashandirwo aitwa Zimbabwe anotonyorwa bhuku ravo idzva risina kumwe kwarakambonyorwa. Tikada kunotora kuBritain, tikada kunotora kuSouth Africa, hatiwani menzaniso wemashandiro aita Zimbabwe. Kunyura kuita Zimbabwe kunotoda yatinoti fresh thinking, nekuti our situation has always been unique.
Vasaunge mepeta chirongwa chetu.
Ya, ini ndinoona sewemachechi I think varasika zvikuru kuti iwo sesimba ravo sevanhu vane simba vanoteererwa navamunangagwa navachambisa pastor chaiye. Dai vari vamwe vanga vasimbirira pakuti ngatiitei an inclusive dialogue inoincluda MDC neZANU-PF nemamwe mapato ariko nemaNGO naiwo vemachechi semastakeholders. First toita define yatinoti what is the Zimbabwe question, then tochiti mareforms atinoda ndeapi. Kana taakuseta transitional authority for how long, 12 months here kana 24 months, tichiisa mareforms anodiwa kuti zoita mafree and fair elections.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vamaxwell saungweme vari parunhare kuTanzania. Manzwawo zvekare kubva kune vaimbova meya veguta reHarare vabernard manyenyeni vari parunhare muHarare, muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Komiti yeparamende inoona nezvekushandiswa kwemari dzeveruzhinji kana kuti Public Accounts Committee Inuta isi kufara ne mari inopiwa ofisi ya mkuru anoferefeta mashandisiru ye mari mapazi ya urumende kana kuti auditor general ichiti izvi zviri kuita kuti nyika itadze kunyatsorwisa uori. Thomas Chiripasi anotipanya iye.
Vashitaura nhasi pamusangano wavaita nevatori venhau wekuongorora zvakabuda mugwaro raauditor general gore rapera uyo wanga wakarongwa nesangano resouthern african parliamentary support trust nhengo yekomiti iyi uye vari mumiriri wekambuzuma muparamende vawilliams madzimure vati bazi rezvemari rinofanira kupa hofisi yaauditor general mari inoikwanira kuti iite basa rayo zvakanaka. Vamadzimure vati kunyange hazvo vari kufara nebasa riri kuitwa namai Mildred Chiri nevamwe vemuhofisi mavo pane mapazi eurume ende akawanda asiri kunyatsoongororwa mafambisiro anenge achiita mari izvo zvinoita kuti pave nemukana wokuitwa kwehuori.
Ndanchitaura kuti auditor general atinaye ndi auditor general ari kuita basa zvekuti munoona kuti basa riri kuitwa, asi kakawanda kacho vanotadza kuzeta zvese zvamufaunge vachiita nekuda kwokuti mari inopiwa kubandiko ravo raauditor general ishoma.
Sachigaro African Parliamentary Network Against Corruption, amai Priscilla Misia Irabwe Mishonga, vatiwo havasi kufara neupfumi hune dzimwe nhengo dzeparamende, wavanoti wakawanikwa zvisina tsarukano, vachiti mutemo unofanira kusimbiswa, kuitira kuti nhengo dzeparamende dzibude pachena nguva nenguva, kuti dzine upfumi hwakadii.
Pane vamwe vanhu vakapinda muparamende vasati vatomboenda kana kuchikoro. Asi mukatarisa zvavave zvino vakanzi vakusiyana nemadzimai avo. Unoshama kuti dzimba dzacho dzakabva kupi nemabhizinesi avakaita. Nokuti kana kuri kuti mari yavo yanga ichingobva kuparlamenti havanene havana rimwe bhizinesi ravakazonatsonopinda kuita chaizvezvo. Tinoda kubvunza nomubvunzo wekuti zvakabva kupi.
Vamadzimure vatiwo Zimbabwe inofanira kuti ishandise mutemo weUnited Nations unorwisa uori kana kuti UN Convention Against Corruption woshandiswawo munyika.
Zimbabwe yakandosaina kuti inoda kuva munyaya idzodzi dzokurwa necorruption nedzimwe nyika pasi rose. Takazoisvika nyaya yekuti ngaipinde muparlamenti tisainirewo isusu separlamenti kuti ive pati yemutemo yedu. Asi chavepo ndechekuti pane zvibandiko zviri mukati imomo zvine chokuita nokuti tinotevera sei mari dzinenge dzabiwa, zvinofanira kuti zvichiiswa mumitemo yedu yeZimbabwe.
Amai Mushonga vatiwo panofanirwa kuumbwa mutemo unochengetedza veruzhinji vanenge vanyeura zvakaipa zvinenge zvichiitika, vachiti vanenge vachida kunyeura nyaya dzeuori nedzimwewo nyaya vari kutya kubuda pachena sezvo vasina kuchengetedzwa nemutemo. Nhengo yeZANUPF inomirira Chikomba Central vaFelix Tapiwa Mona uye vari nhengo yeComitee Public Accounts vatiwo dare reparamende rinofanira kupiwa masimba akawanda kuti riite basa raro nemazvo, vachiti pari zvino dare iri rakangofanana nembwa isina mazino.
Parliament painogadzira mutemo uchinge yaburikidza nekuona kwazvinenge zvabuda muvanhu haina simba rekuendera mberi. Zvinoitwa izvo maringe nemutemo wedu mapurisa wokutaura kuti kana tichinge taona munhu aine mhosva tinongoperekedza pakuburikidza nekuti tamisikidza munhu pamberi pedare reparamende, asi tisinazve masimba ekuzoona kuti munhu iyeye atongwa zvakanaka here, asungwa here. Ndekutinenge rarimwe bandiko rekutonga kweZimbabwe rinovaivo ndo majaji edu.
Gwaro rakaburitswa nehofisi yamai Chiri rakaburitsa kuti pane kusafambiswa kwemari kwakawanda kwakaitika mumapazi akawanda ehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kurwisana neuori uo unonzi watekeshera muhurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvarwa zveZimbabwe zvinotyaira muSouth Africa zviri kutambira nemufaro mutongo wedare remunyika iyi wekuti kudzingwa basa kwakaitwa vatyairi vasiri zvizvarwa zveSouth Africa neimwe kambani yemunyika iyi hakusipa mutemo. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Vachipa mutongo wavo wechimbi-chimbi mwedzi wapera, mutongi wedare rinobata nyaya dzevashandi muJohannesburg vaJustice Rapkin Naker vakati makambani akadzinga vatyairi ava akaita izvi achityora mitemo yenyika iyo isingabvumidzi kuita rusarura. Mutauriri wesangano reZimbabwe Old Truck Drivers Association vaWellington Manyonda vati sangano ravo ndoro rakakwidza nyaya iyi kumatare dzimhosva richipikisa makambani akange achidzinga kana kuda kudzinga vatyairi vasiri zvizvarwa zveSouth Africa. Vamanyunda vakati kambani ye Renat Transport Group kana kuti RTG ndeimwe yemakambani yavakaendesa kumatare sezvo yakange yadzinga vachikairi vaipfuura zana nekuda kwekuti vaive vasiri zvizvarwa zveSouth Africa.
Vaibuditswa mabasa vaingobuditswa zvisina matsamba mukati. Asi pakazoita imwe kambani inobata nemaZimbabweans akati wandei yakasvika paextend yekuita inonzi memorandum of understanding nevanhu ve Truck Drivers Association. Sangano irori rakauraya rikarova maZimbabweans akawanda. Zvinova zvakakonzera kutore tsamba memorandum of understanding yakaendesa kumalawyers. Malawyers akatora nyaya iyi tikaenderera mberi nenyaya iyi kusvikira hurumende yemuno South Africa through labor court yaita ruling kana kuti an interdict inopreventwa kuburitswa kwemaZimbabweans pabasa.
Vamanyunda vati kunyange vari kutambira mutongo uyu nemufaro, sangano ravo richaramba richienderera mberi nekukana nemakambani achadzinga vachikairi zvisiri pamutemo. Mumwe wevachairi vari muSouth Africa vaRight Moyo vati vanotambira mutongo uyu nemufaro.
Tambira zvikuru nomufaro mutongo wakapiwa nematare nekuti hatifani kunge tichidzikiswa matrucks nekuti chikonzero chekuti tichidzikiswa matrucks chaicho chinobatika hapana. Vakomana vemuno vanenge vachitaura nyaya yekuti tinovatorera mabasa, asi mabasa aripo. Kambani iri kuemploya vanhu kusingaperi, havauye pakambani. Pane chikoro chinodzidzisa vachikairi kuchikaira from zero as long as munhu ane license, havauye. Ende vakomana vari kudzidzisa vakawanda pachikoro ipapo ndevekumusha kuZimbabwe.
Mutungamiriri wesangano International Cross Borders Traders Association vaDennis Juru varumbidzawo matare emuSouth Africa nekuve mutongi gava wechokwadi.
Tinofara zvikuru nemutongo wakaitwa unorambidza kudzingwa kwemabasa kwevachikairi vanobva kunze kwenyika vachisenza muSouth Africa.
Kambani yeRTG iyo yakadzinga vachikairi basa mushure mokunge yamanikidzwa kuita izvi nesangano reAll Truck Drivers Foundation, yakaudzwa nedare kuti ine kodzero yekupikisa mutongo wavanaika musi wa20 mbudzi usati wapfuura. Vachikairi ava vakadzingwa basa panguva iyo zvizvarwa zveSouth Africa zvairwisa vabva kure zvichiti zviri kutorerwa mabasa azvo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona, chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Mutora naajilo ndiri kuZimbabwe. Ndiri muHarare. Situation yatinayo muZimbabwe yakaoma panguva inoyi hanzvadzi yangu. Zvinhu hazvisi kana kumbofamba. Right now izvi zvisoka. Ndikangocheka panze izvezvi ndotosha kutobuda muofisi. Hakuna kana transport. Ukada kuenda kukwira kombi yacho ndikudaidzira $10 kusvika kuchitungwiza. Kuti upinde muzupko ravakatipa wamunangagwa racho haripindike.
Rinenge richifamba sei zupko iri?
Zupko vanotengesa zvimwe zvavanoti zvimatape card, so handiri. Saka ukatenga chitape card chechi chinenge $10. Wati kana watenga tape card unofanira kunge une difference yekupinda mubhazi. Kadhi racho manjika nemabhazi acho anenge achienda kana kuti kuzengeza sekwandogara. Mabhazi acho anenge ari 4. Watesa kuti mabhazi acho ari 4 obva vanhu vese varonza kugara muzengeza aka ari mudhani kana kuti amene ndokuvanotungiti unosvika takuzenda vanhu vanogara iko. Mabhazi acho mashoma, mari yacho hakusi kubatika iko. Zvino havasi kana kuwedzera kana mabhazi acho hakuna kana anything chavari kumboita kana fiction. Mumashops zvinhu zviri kudhura. Apa kombi inenge ichitedzera $10.
Halo sisa mave makadi.
Aiwa tiri kuwadi makadiko.
Ndiripo zvangu ndimaiko muUK.
Aiwa top fan yedu, taurai tinzwe.
Nyaya yeZimbabwe mave yarwadza. Tiri kutema kuti madokta manhasi ari pastrike. Munhu wese ari paari, nyika yese iri kutema.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na8pm apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvino muzvipatara. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoshanyira zvipatara zveHarare neparirenyatwa. Sangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association rinoti nhengo dzaro dzava kuomerwa zvekuti dzichatadza kuenda kumabasa. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa vanosangana nemadzimai aimbove varwiri vehondo yerusununguko kana vana chimbwido muguta reBulawayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.